Gaziri kuta gaziri ya kuya kutunga miru wenyiza wawe kumanika lenge wazo sanga na niwe shibiki ya kukasedi ya mangwana wazo pinda futi kudanga mvura padanga mvura post office wote vura silipa mtemo information center ya mdanga mvura information center ya pane ma computers internet wise ya kuti wana wangu wa shishika vaziye maresearch yavo homework yavo zvese vanga vachizoona mudanga mvura pane kuti munhu akwire mukombi aende kunotsvaga wokushandira kutaundi
honorable Sarwaka muri kuonawo sei musangano
musangano tiri kuona uri musangano usina zvaunganyanya kubatsira zvavo vana venyika ine kunyanya kumanikaland nekuti upenyu hwavanhu vemanikaland hwakanyanya kuoma asi ndo rimwe redunhu ranga rakakomborerwa namwari nezvicherwa nezviwanikwa zvakanyanya zvekuti kuziya kwetu vanhu vekumanikaland kuuya kwava mugabe kungotondedzwa munhu akonzera kutambudzika kwedu saka hatina chatingati tiri kupembera nekuuya kwavo uyezve kuuya kwavari kuita izvozvizvi kwatokonzera kutambudzika kwakawanda muvanhu vemumanikaland nekuti unoziva iyo blessing kuti vanhu vazhinji amavhenda asi kutaura kuno nhasi iko kudanga mvura kwavo ichitaurwa naonarebo mpfumi vanhu vakapazirwa misika yavo kana kuuya kwapuresidendi kuchikonzera kuti vanhu vabvisirwa zvishoma zvavainazvo handione zvinhu zvinhu zvingaudza kufara chimwe chinhu chinondinyadzisa blessing ndechekuti tagara tichichema senyika kuti hatina mari yekugadzira migwagwa hatina mari yekumisikidza misha iri kuti ionekere asi panenge vachifamba purezidendi tinoona zvinhu zvagara zvichichemerwa nevanhu mazuva ese zvokuti vazvishandise mukurarama kwavo zvinova zvazi zvaakuitwa musi umwe chete bhozi purezidendi vari kuuya kumbunyikidzwa kuri kunyanya izvozvizvi ndinoziva kuti vezvikoro vari kumanikidzirwa kuti vashandise mabhazi avo avakatenga nevabereki kuti atakure vanhu vezanupiyefu
honorable mupfumi muri kunzwa zviri kutaurwa nahonorable Sarwaka hanzi vanhu vari kumanikidzwa uye vamugabe hapana zvitsva zvavangaudze kuvanhu vekumanikaland
nhangu tikaita zvakanaka sezanupiyefu government MDC inongotaura zvisiri izvo vamugabe nezanupiyefu ndevakabuda kunze kwenyika vakabisa udzanyiro wanga uri muno munyika vakauya neindependence independence yava iko zvikoro zvipatara zvese zvanaka muzimbabwe saka kuuya kwavamugabe kuratidza kushinga kwevanhu vedu vemuzimbabwe kuti nhango zvakaoma sei vanoramba vakamira pana vamugabe ndevaunza ruponeso vanhu vanoda kuya ngavauye kuzoona vamugabe usingamanikidzwi zvitoro hazvivharwi mabhazi anoramba achienda ikoko asi panouya isheka even iye kumusha kwake zvikanzi kuri kuya vaenzi vanogadzira panze kana paine makoronga vanovhara zvaangofananawo mutikuru wenyika ari kuuya ngaafambe pakanaka kuratidza kuti tiri kuda mukuru wedu ndosaka tichiti auye azofamba zvakanaka kana ezvi nezvimgona mudanga mvura kudai matenge maamutauni zvaratidza kuti kwauya chiedza mari hesi iri kunetsa migwagwa yakafa nesaikironi yakauya asi hazvitadzi kuti mukuru wedu ari kuuya tomugadzirira tenonzi red capeti kayatiri kuita kuratidza rukudzo rwemukuru wedu ari kuuya kuzotishandira
vasarwaka
vamugabe pache zvavo vakachema zvikuru vachitaura kuti 15 billion yakabva kwamarangi kunova kumanikaland havasi kuziva kuti yakaenda kupi dai kuri 15 billion yo vakauya nayo kuuya kwavari kuita mangwana dai vakatonge vari kuuya ne15 billion chokwadi upenyu hwemwana wese hwemumanikaland unobva washanduka zvekuita upenyu hwakanaka saka dambudziko ratiinaro nezanupiyefu nekutungamira kwavamugabe inyaya yekuti vanoregerera uori vachipembedza uori vachitosimudzira vanoita uori zvataura vamupfumi kuti vanhu vaakumhanya mhanya kugadzira musha kuti vari kuuya kuri kuuya muenzi ichokwadi kuti vamugabe muenzi muzimbabwe havagari muno dai anga ari baba anogara pamusha pake haangashandirwi zvakadaro kuti akuuya pamusha pake paanogara mazuva ese.